matambudziko ese ari kuita muno muafrica aifanirwa kutanga akatariswa neau nekuti ndo basa vaifanirwa kuita mubatanidzwa wavo unovapa kodzero yekuti vaone matambudziko arimo kwese kunoitika mhirizhonga muri muafrica vanofanirwa kunga vachidii vachionekwa vachiona zvekuita yekuti manyaya dzinonesa mukatarisa kunana Nigeria, mukatarisa kunana Somalia, mukatarisa kunana Nairobi, mukatarisa muZimbabwe dzese izvi hazvifaniri kupindirwa nenyika dzekunze kunana America kana kunana Britain. Ivo ndo vanofanirwa kutanga vachitarisa nyaya dzemuafrica mavo kuti chii chiri kuitika uyezve tozvigadzirisa sei.
Ko SADC inenge ichikwanawo papi?
SADC is part of AU. It's just that we are in the southern region. You know how we are divided. We don't say that. Kune eko inonzi East Africa. SADC inokwana pamusana pekuti ndo vari padhuze nesu, ndovavakidzani nesu, ndo vanoona nhamo yedu kana tikafa nenzara tikachema ndo vanofanira kutanga kunzwa. Naizvozvo kana pakaitika mhirizhonga SADC ndo inofanira kutanga kuziva kuti kwaita mhirizhonga SADC yaienda kuAU.